Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 25, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika voshora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo, vachavabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Vagari vemudhorobha rekumasvingo vonyunyuta pamusoro pemashandiro avanoti ari kuita kambani yemagetsi yezesa, iyo yavari kupomera mhosva yekuvashayisa magetsi zvisina tsananguro kwenguva yakareba, izvo zvava kuita kuti vafunge kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi radzoka. Nhandare dzenhabvu dzakawanda muZimbabwe, kusanganisira nhandare ine nhoroondo yenhabvu munyika yeRufaro Stadium iri muHarare, dzinonzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusorosoro yeCasolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Toda kuyeuchidzai vateereri kuti mishina yedu haisati yanyatsogadzikana, saka tiri kusangana nematambudziko pano nepapo. Nyaya yedu yekutanga. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nezuro kugweru ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo, ivo vachamisa vachatungamira rushinji rwenyika mukuvabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Vachamisa vanonzi vakapawo pfungwa yekuti pagovanwe masimba navamunangagwa, voti ivo vachamisa votonga kwemakore maviri, vamunangagwa vozotongawo kwemakore maviri. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari muboka revechidiki rezanupf rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, vatafadzwa Tuboy Mugwadi, vanoti havaone mashoko avachamisa aya ari mashoko anotarisirwa kubva kumutungamiri webato guru rinopikisa rakaita sereMDC. Vamugwadi vanoti vana veZimbabwe vakaratidza zvido zvavo kuburikidza nekusarudza vamunangagwa musarudzo dzegore rapera, izvo zvakapikiswa navachamisa asi zvakazotsinirwa nedare repamusoro-soro reConstitutional Court. Asi vanotaura vakamirira mutungamiri weMDC Dr. Nkululeko Sivanda vaudzawo Studio 7 kuti vachamisa havana kuti vari kuda kuti vagwane masimba navamunangagwa, asi kuti vakangopawo semuenzaniso wekuti daiwo vachamisa vaimbopiwa masimba ekutonga nyika kwemakore maviri, varatidza vamunangagwa kuti nyika inotongwa sei. Panyaya yekuti vachamisa vakati vanokwanisa kubvisa vamunangagwa pachigaro zviri pamutemo, Dr. Sivanda vanoti kune nzira dzakawanda kwazvo dziri pamutemo dzekushandisa mukubvisa mutungamiri wenyika pachigaro dzavanokwanisa kutevera, vakapawo semuenzaniso mabvisirwo akaitwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Tombo kupai zvataurwa navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
chekutanga ndechekuti zvinonyadzisa kuti mutungamiri webato rinopikisa munyika yeZimbabwe haatonzwisisi kuti nyika yaari kuda kutungamira yacho inoshanda sei. Nyika yemuno muZimbabwe nehurumende yavamunangagwa inotevedzera bumbiro remutemo remuno munyika yeZimbabwe. Bumbiro remutemo iri ndo rinotitsanangurira kuti utungamiriri unogadzwa sei pachigaro, zvinova zvakazadzikiswa nesarudzo dzakaitika musi wa 31 July. Saka zvino kana munhu ouya achiti aiwa ivo ngavati vakatongawo makore maviri, ini ndotongawo makore maviri, zvinowanikwa papi mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe uye zvinobva papi? Ndo zvinongotitaridzavo kuti kwere dzawandisa dzisina zvadzinoziva, saka zvangu vamashoko okutungana kwembudzi. Naizvozvo izveni tikada kutarisa kuti koiwo nhasi vanodeedzera mhirizhonga yekuti ndichatungamirira ruzhinji rweZimbabwe kunobvisa vamunangagwa zvesimba, ruzhinji rweZimbabwe urwu vanorwana kupi? Vari kuzvara here vana vavachanopinda mumasiriti acho kuti vabvise vamunangagwa? Chatakaona pamhirizhonga yose inodeedzerwa navachamiri, ivo somutungamiriri wacho havawanikwe kumberi kwevanhu vavanenge vachipa ivavo. Kumberi kwacho vanenge vasiko, asi vanhu ndo vanokuvara, vanhu ndo vatinosangana nerufu, ndo vanosangana nekurogwa, ndo nevana iko zvino izvi nemafamili dzaanherera nokuda kwokuti madzibambo avo kana kuti vana amai vavo vakasungwa vakapiwa makore mashanu kana maviri kana matatu vari kuchirongo, asi ivo vachamisa vana vavo vanoenda kuchikoro ivo varipo. Vanodeedzera izvi, kana vadeedzera izvi havaende kumberi, vanosara kumashure vana vevanhu vosungwa. Saka ingori nyaya yokuti vanhu vavo muZimbabwe vaone kuti mashoko aya ari kungobva kune munhu unongotaura zvekutungana kwembudzi nguva nenguva. Ei kuri kuti vane nguva vachamutengadai vatarisira kuti vaita kongresi yavo ifambe zvakanaka mumbisi mavo munovamo vari kuita makakatwana dzenyika idzi vambosiyana navo.
Tiri kunzwawo zvakare vamugwadi vachamisa vachitaura kuti dai zvaiita vamunangagwa otongwa makore maviri, ivo vachamisa otongwawo mamwe makore maviri. Munoti iwo nepfungwa iyo?
Ndo mashoko okutungana kwembudzi iwayo. Kwaivo vanoti makore maviri aya vakaawana kupi? Avari kukumbira kuti vatonge vanoawana kupi? Nekuti sarudzo dzakaitwa muno dzakatotipa mutungamiriri wenyika anongova iyeyo garipo vanova purezidendi vamunangagwa. Saka ivo kana voti inini ndofanirwa kupiwa kuti nditonge makore maviri, ndinodavira kuti zvinhu zvinofeta zvinhu zvinofeta hazvo kuti zviri kubva kune munhu anenge achitaura kuruzhinji rweZimbabwe anenge achionekwa nevanhu kuti munhu anofanira kunge ari siriasi nemashoko anobuda mumukanwa macho. Zvinoivo kana voti ndombopindawo ndombotongawo makore maviri, izvo zvisimo mubumbiro remutemo, hamuoni here kuti ndokurashika kukuru chaiko kunonyadzisa? Nyaya ingoripo chete ndechekuti ndevachamisa vanga vari munhu anoteerera vamunangagwa vakati aiwa muyai titaurirane sarudzo dzakatopfuura. Asi nokuda kwokuti sarudzo dzakapfuura, inguva yekuti vana muZimbabwe vabatane vose, vanopikisa nevari kutunga vacho, mapato anopikisa mamwe ari kuuya kuti huri kuro nomutungamiri wenyika kuti aiwa ngatipananei mazano. Hazvinei nekuti ndini ndakahwina zviri pajekerere zvakaonekwa nepasi rose, asi chatinongoda ndechekutipanane mazano. Zvichemo zvenyuwo zvamunazvo zvinosanganisira vamwe vachizopinda mumastriti zvisiri pamutemo ndezvipi, tione kuti tingazvigadzirisa sei tichiisa musoro pamwe chete, kwete zvokuti ini ndoda kuti ndipindewo. Kana yaanyaya yemasimba yekuti yangu wanyaya yemasimba inei nechekuita nevana vemuZimbabwe? Ndo mashoko ari kutaura vachamisa. Saka zvinhu zvinonyadzisa kuti munhu anenge achingotaura zvamasimba nguva nenguva kuti ndinoda masimba, ndinoda masimba, asi havasi kutaura nhau dzekuti aiwa vanhu vakatarisirei kubva kuhurumende yavo uye kumunhu akapiwa masimba.
Asi nyaya yekuti munyika munge muchiitwa nhaurirano zvinhu zvigadzirisike, munoiona sei mi kana yevachamisa vachiramba vachiisawo zvavanoti madhimanzi avo uku vamunangagwa vachiisawo madhimanzi avo?
Zvakafanana nomukomana unoda kuenda kunonyenga musikana. Haungatange wadhimanda kumusikana wauri kuona achipfuura murodhi kuti uyo woti ndinomuda hangu uye ndoda kuti ndigozomuroora, asi ndofanira kuti ange aine tsika, ndofanira kuti ange achigeza. Iwe uchimuona achipfuura usina kumbotaura naye wotanga kutodhimanda kuti uyo musikana uyo ndomuda asindira kuona achiita zvakati nezvakati, ngaachengete mai vangu, ngaatite zvakati, ngaatsvaire mumba, asi iwe usina kumbotaura naye asingazvizivi kuti unomuda. Madhimanzi iwayo unenge uchiaitira kupi? Saka ndozvati kuti madhimanzi avari kuita vari kuaitira musango, amenoko atiri kungonzwa tongotoaverengawo mupepi, asi vamunangagwa vari kuti uyai titaurirane. Vamwe vari kuenda ikoko vachinotaurirana vachipa madhimanzi avo, vachipawo zvichemo zvavo, zviinito zvavo. Asi toona kuti nyaya yavachamisa zvayo tingati kupedza nguva ingori nhau yokuti ayo dei kwaitwa inclusive government, ndapindawo ndambodyawo.
Asi vamugwadi, chii chakaipa kuti munyika muve netransitional authority iyoyo kana hurumende inofanira kubata matomu zvinhu zvichigadzirisika?
Transitional authority inyoka inobvepi? Nyika haitongwi nokungoti watifunde hii mbichana oto nyora kapepa kake oti ayo nyora kutu urumende ingi yaka dayo transition authority anji ziyo kutu mzeza cha misa yaka pindarini voto yeta sekutu muno usila fungi muno fungi kwane wango yose wale kuko kutu unogo ndoda shakati muno isa saruzo kana maisa saruzo muno chakwa mtungamiri wenyika ni urumende ino tungamiri la wako so zone kwa after 5 years.
Avanga vari vanongura zvematengero venyika vari mubokare vechidiki rezano PF rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa tubo emugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International Zimbabwe rinoti ongororei mabhuku aro emari inoratidza kuti sangano iri rakarasikirwa nemamiriyoni mazhinji emadhora. Sangano iri rinoti vashandi varo havana kubata mari zvakanaka uye vamwe vakashandisa mari zvisiri pamwero, vamwe vakatora mari zvisiri pamutemo. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano iri kuchamhembe kuAfrica vaRobert Chivambu vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti zvingakanganisa nyaya yavo kumataredzi mosva kwavakaiendesa. Gore rakapera America yakamisa kubatsira nemari mamwe masangano akawanda akazvimirira emunyika ichiti masangano aya ainge asingatevedzeri nzira dzinodiwa mukushandiswa kwemari dzavaipiwa. Amnesty International inoti nyaya iyi inobata mukuru wesangano iri muZimbabwe vakazini Zilala vanonzi vakatosiya basa naSachigaro vatekushuwa musiyiwa. Vanoona nezvemari musangano iri amai Swongile Zimbeva vakambomiswawo basa vachipomerwa mhosva yekuseta basa ravo nemazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti nyaya dzekusabata mari zvakanaka dziri kuramba dzichiitika mumasangano aya uye dzinouraya tarisiro yeveruzhinji avanoona masangano aya achibatsira mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vachaumba vanoti huori mashandisirwo emari mumasangano aya hunopedza simba reavo vanovapa mari kuti varwire kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuru yavaita naTanonoka Hwande weStudio 7.
Zvinotiririsa chaizvo kunzi kuti tiverenge kana kunzwa nyaya dzakadaro dzichibuda mumasangano anofanira kunge ariwo ari pamberi pekuona kuti basa ravo riri pachena uye rinobudisa zvido zvevanhu uye zvido zvavo. Saka tinozwa kushushikana zvikuru fanika isusu tinge takamirira vezveAnti-Corruption muno muSouthern Africa.
Sekuzwa kwenyu ava masangano mangani abatwa munyaya dzakadaridza?
Ati wandei zvinosirisa zvikuru kuti masangano aya ari kutaurwa kunzi ari kutadza kubata mari dzavo. Masangano makuru ane mukurumbira uye anoshanda nevanhu vakawanda ende vanhu vazhinji vanenge vane ruremekedzo rukuru rwemasangano iwayaya. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge kuti vanhu ivavava vanochekuita nezvematukuro enyika nokuti donjo dzavo zvikurukuru isi akatarwa iwayaya dzinobva mubumiro remutemo wenyika. Vanoda kuedzawo kudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge dzimwe nzira dzekufungwa kuti vanhu ava vari kuda kurwisana navo.
Kana mbakatarisa zviri kuitika izvi zvinoitei mukurwira kodzero dzevanhu nemabasa ese sezvekutaura kwamaita? Zvinorevei izvi zvinoitei kumabasa aya?
Zvinodzikisira mabasa avo zvakanyanya uye zvenyekuti ndo vari kupa ruzivo kune macommunities nokuti hurumende dzemunguva inoshayiwa mari yekudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Saka masangano iwayaya ari kubatsira apo pari kutadza hurumende. Saka kana vachinge vadai zvinoreva kuti vanhu vazhinji vachange vasingakwanisi kunzwa kana kudzidziswa nezvekodzero dzavo. Zvoreva kuti hurumende inokwanisa kunge yakukwanisa kumbunikidza vanhu vasingazivi kodzero dzavo.
Chii chingaitwa kuti izvi zvisarambe zvichiitika?
Tinofanira kukurudzira mumasangano ose akazvimirira kuti pave neyatinoti good corporate governance. Kuva kwemutsauko kwemabasa vanhu vanoshanda mumahofisi nebhodhi racho kuti vave nemapolicies akasimba anokwanisa kuita machecks and balances kuti pasarasirwa nemari nemuto wakafana newo zvakare.
Amnesty International inoti yaendesa mhosva idzi nyaya iyi kumatare edzimhosva. Asizve Amnesty International inogara ichitaura kuti matare edzimhosva muZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka nenyaya dzeuori. Munoona sokuti pane kukwikwidzana kwepfungwa here apa?
Ya, ndinoona ipapa hurumende ichiita karikiriki kuti ikwanise kudi kuita basa rayo, nokuti vanofungidzira kuti masangano akazvimirira ega anopikisana nawo, saka vanenge vachida kutoona kuti vanhu vakafana nevayava nguva yekuti vachimbovabatawo, nokuti vane nguva huru vachinge vachifungidzira kuti vanenge vachivatsoropodza. Saka ndinoona kuti mutemo uchamhanyiswa zvikuru ipapa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyaradzi Chaumba vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vari kunyunyuta pamusoro pemashandiro ekambani yemagetsi yeZesa, iye vari kupomera mhosva yekuvashayisa magetsi zvisina tsananguro kwenguva yakareba, izvo zvave kuita kuti vafunge kuti dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi rave kudzoka. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari ava vanoti vava nemwedzi magetsi aya achienda zuva nezuva kwemaawa akareba munzvimbo dzinogara veruzhinji pamwe nemudhorobha munoshandirwa nevakawanda. Vamwe vanoti kuenda kuri kuita magetsi kunovarangaridza zvakaitika mugore ra2008 ukuwo kambani yemagetsi iyi isiri kuvavatsananguro yekuti sei magetsi aya ari kushayika. Amai Samantha Mundawarara vanoti ivo vari kurwadziva zvikuru nekuenda kwemagetsi sezvo vachizopedzera vazotsvaka dzimwe nzira dzinodhura dzekuti vabikire mhuri chikafu kunyange hazvo vakagara vatenga magetsi ekushandisa kare.
Magetsi ari kutotishungurudza nokuti for the past month ari kuenda almost every day kwenguva yakareba, ende tisi togadzirira zvevana vechikoro, tisi tinobikira mhuri, and you find kuti huni dzacho dzinotonetsa kuti tidziwane. Kuenda kusango hakuna kwekuti tingadziwana, and then maprices ehuni achona akakwira, hadzisi kutotengeka. Parafini yachona haitengeki because of mafuel shortages, and totarisa gas atisi chese chokwanisa kuafforda gas nekuda kwekuti zvinhu zvakakwira, saka dei zvagadzirisikawo zvisayatinzwawo.
Vaadlas Tangire vanoti kuenda kwemagetsi kunovashungurudza apo upenyu huri kuoma munyika nekushayika kwezvimwe zvinhu zvakawanda.
Nyaya yemagetsi yanetsa wena, hatichatohwisisi kuti zviri kunyatsombofamba sei apa. Kuti uwane explanation, hapana munhu ari kumbonyatsokuexplaina kuti magetsi acho dambudziko racho riri papi. Anoenda everyday, dzimwe nguva makuseni, dzimwe manheru. Iko zvino unoona vakadzi ava vose ava kungokwira vachingoenda kwamaparanyanga uko ndokodokwira vachingotsvaga huni, nokuti vakasadero manheru zvacho hapana apa. Saka zvinhu zvakatotiomera, magetsi ava dai vazama kutitsanangurira kuti dambudziko charo charo riri papi, uye vatiudze nenguva kuti tigogara taziva kuti togadzirira sei.
Vanoita zvemabhizimusi nevanoshanda mudhorobha vanotiwo kumboenda kwemagetsi zvisina tsarukano kunoita kuti vashayiwe cheuviri mumabasa avo. Vadzivanai Chikwanda vanoti kuenda kuri kuita magetsi pakati pedhorobha kuri kuita kuti varasikirwe nemari yakawanda, nekuti mabhizimusi avo anenge ambomira kufamba sezvo risina vachishandisa moto wemagetsi.
Magetsi tinoti ari kuenda kumalocation nemutaoni, asi chinoratidza ndechekuti mutaoni machona ari kutora maawas akarebesa, magetsi asina kudzoka zvokuwazvokanasa production yedu, nekuti ukatarisa kuti 2 hours anenge aenda idzodzo tinofanga tatoshanda zvokuti imari ndeyatichokaunda kuti ilosi yatieta toita iyoyo, nekuti izvezvi tikatise majina atetashona fio yakakwira apa haisi kuwanika fio yachona. Saka tokona kuti topedza nguva yakareba takangogara tisingashandi, zvinova zvokuuraya production yedu isusu mutaoni.
Mutauriri weZesa vaflat kwasira vanga vasingadairi runhare rwavo kuti vatipe divi rekambani yavo, asi vanhu vanoti kambani iyi inofanira kuvapatsanungura yezviri kuitika. Vagari vanoti havafaniri kushayiwa magetsi nekuti mazano kwava nemamita ekugara watenga moto wako kare, nekudaro vanofanira kuwana magetsi avanenge vatenga nguva dzose. Satgaro wesanga norinomira vagari rematsvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti Mura vaThomas Mbetu vanoti kambani yezesa inofanira kubuda pachena kuti kureshana kwemagetsi kwadzoka munyika here pane kungonyarara.
Zvinonetsa kuti tizive kuti chiri kuitika chaizvo chii, nokuti muZimbabwe munhu uchataura chokwadi chaichai hatichazivi kuti ndiani. Isu toona sokuti yava load shedding, asi zvese haisi kuda kubuda pachena kuti tava tadzokera muna 2008 kwataita load shedding. Zviri nani vabude pachena vatiudze kuti chiri kuita. Kana tichikwanisa kutsvaka mamwe sources of energy tigare tadi tagadzirira, hatidi kuti vatijume. Ngavangobuda pachena kana vakona kuti takoniwa kugadzira chinhu ichi, chinhu chadi chanetsa. Toona sokuti yatova load shedding yakuitika.
Mamwe mashoko anoti kureshana kwemagetsi kunogona kudzoka nekuti zvinonzi dhamu rekaripa uko kunobva mamwe magetsi enyika rave nemvura shoma nekuti gore rino mvura haina kunaya zvakanaka. Mamwewo mashoko anoti kambani yekusouth africa yeescom inotengeserawo nyika magetsi iri kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Izvo zviri kuita kuti imbopota ichitapudzira magetsi anofanira kunge achienda kuZimbabwe. Ndakamira studio 7 matsvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vari kutarisirwa kuita musangano wemazuva maviri muHanoi, guta guru reVietnam, kuti vazee nezveurongwa hwekuti North Korea imire kugadzira zvombo zvehondo zverudzi rwenuclear. Uyu musangano ndewechipiri wevatungamiri ava zvichitevera mumwe musangano wakadai wavakaita gore rapera kuSingapore. Apo vaTrump navaKim vakabvuma kushanda pamwe chete mukuona kuti vamisa kugadzirwa kwezvombo zvenuclear muKorean Peninsula. Asi svondo rino muHanoi, vatungamiri vaviri ava vanotarisirwa kutarisana nemutoro mukuru wekubvumirana vose zvinoreva kumisa zvombo zvenuclear kwacho uye kuti nzira dzipi dzingateverwa kuendesa urongwa humberi. Musangano uyu uri kuitwa kubva musi wa27 kusvika musi wa28 mwedzi uno.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Achiripa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti veruzhinji vanofanirwa kuita zvepabonde vakazvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde kana kuti sexually transmitted diseases. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti pane zvirwere zvakawanda zvepabonde zviri kuvhiringa vanhu vakawanda utano hwavo. Vanoti zvirwere izvi zvinouya nenzira dzakasiyana siyana.
Zvirwere zvepabonde zvinouya nenzira dzakasiyana siyana, zvine mhando dzakasiyana siyana. Ndichangobata zviri common stereotype. Chekutanga kune inonzi syphilis, chechitu kune inonzi gonorrhea, kozoita inonzi chancroid, koita tinotiwo mawats. Syphilis kazhinji imra tidzika nekuita akana zvakanokonzeresa chaikaitira ndechekuti kakadisapi akaronda kaikaya nokwanisa kutiita mwedzi kana makore iri mumwiri mako ichikudya ichikukwadza iwe usingazive chinhu.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chegonorrhea chave neukasha hunonetsa kurapa mazuva ano.
The number 2 is gonorrhea. Gonorrhea mazuva ano kutadza kuti yawedzera zvizhinji kudarika mazuva apfuura. Kunotori nemhando dzegonorrhea dziri kunetsa kurapa dzekuti mishonga yatinozomboshandisa mazuva ese haisi kushanda pagonorrhea yatikuona mazuva ano, ya resistant. Saka gonorrhea zvainoita ndezvekuti kuvarume panobuda discharge panhengo yako munzira inofamba neweti. Ukatanga kuona discharge yakaita kunge mukaka, kunge krimu kana yelo kana brown, whatever discharge, chero zvayo discharge yawangoona ichibuda panhengo yako uri murume, kuziva kuti kazhinji zhinji yagonorrhea. Kliatoa sexually transmitted infection chachirwere chepabonde, mhanya kuchipatara unotsvaka rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti kune chirwere chepabonde chinonzi chancroid. Chirwere ichi chinoita kunge kachigamba kakasonwa kumativi. Dr. Chiripanyanga vanoti vanenge vaona kuti vane chirwere ichi vanofanirwa kuenda kunoona vana chiremba kuitira kuti varapwe nekukurumidza.
Chancroid inoita futi karonda. Chikaronda kechancroid kanoita kunge chigamba kanenge kaita kunge kakasonwa kumaendu zvokuti haunyatso ukaona zvakanaka. Ukaona waita karonda kakadaro mhanya kuchipatara, suspecta kuti ichancroid. Ukaona wakuta mwandagumu zvidya waita kapundu kana karonda, suspecta futi waita chii, waita chirwere chepabonde, mhanya kuchipatara unoona vana chiremba.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu akaona akuita mhopo kunengo yesikarudzi zvinoreva kuti munhu anenge ava nechirwere chepabonde nokudaro anofanirwa kuenda kuchipatara onoona vana chiremba kuti arapwe.
Lastly totaura neye anonzi mawatsi. Mawatsi ndomhopo. Kana kuita mhopo kunengo yako yesikarudzi takutarisira kuti most likely ya sexually transmitted infection. Kana kuita mhopo ine tinotanga tichishoma tichishowanda tichishowanda. Saka kana kuita kamhopo kana kari 1 kana kangozi suspecta kuti kandaita
Chiremba ava vanoti kana vanhu vachiita zvepabonde vanofanirwa kuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvepabonde.
1 munhu ngaashandise makondom. 2 kana maizoshandisa mapiritsi ekudzivirira kubata pamiri kana iri depo kana iri jajo anoshandisa zvakare pamusoro pemakondom. Kuzi makondom ndiwo ega anodzivirira kubatwa kwezvirwere zvepabonde syphilis, chancroids, mawatsi andataura iwayo. Tikasadaro tikangotemba necontraception chete vanhu vazhinji tiri kuona iko zvinozi makese evanhu vakurwara nezvirwere zvepabonde ari kuwedzera.
Vanotiwo vanosangana nevanhu vaviri kana vatatu pazuva vanenge vaine zvirwere zvepabonde. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kushandisa makondomu senzira yekudzivirira zvirwere izvi.
On a daily basis ndinoona at least 2 or 3 vanouya nezvirwere zvepabonde. Ende paweek ndinoona at least 1 or 2 vanenge vaine gonorrhea yandiri kuti yakunetsa kurapa. Ndakuda mumwe mushonga iri yebit stronger inoti dhurei zvakare kuti tikwanise kuvabatsira. Saka tinoencourage kuti munhu wese ngaashandise makondom.
Dr. Chiripanyanga avo vanoshanda pachinoe medical more vanoti kana munhu achinge abatwa nezvirwere zvepabonde anofanirwa kuona vana chiremba nekukurumidza kuitira kuti abatsirwe chirwere chisati chakomba.
Zvirwere zvepabonde zvizhinji mukuwa yakatiri machiremba tine majekiseni atinokubaya tine mapiritsi atinokubaya kazhinji mushure musvondo chete chete urwere hunenge hwapera. Nokudaro hatikurudzire kuti vanhu vashandise maherbs kana kuenda kudzin'anga kana kumaprofita kana kuita zvimwe zvakadaro zvekuda kubatsirwa nenyaya dzezvirwere zvepabonde. Tinokurudzira kuti nyange mukaenda ikoko rambai muchina mushonga uya kuna chiremba mupiwe mushonga mubaiwa majekiseni. Zvirwere zvepabonde zvese kunze kweHIV zvinorapika zvichipera. Zvishoma zvisingarapike mamwe maviral infections but zvizhinji zvinorapika zvichipera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate amai Tracy Mhangami vanoti zvirwere zvepabonde zviri kuvhiringa utano hwevanhukadzi vakawanda.
Murume akangoziva kuti ndiri kurwara haudze mukadzi. Vakadzi vanongogara umba tuti vasingashandi vasingatauriwo nevamwe vanhu maneighbors kana mafriends about idzo dzinyaya dzepabonde haambofa akaziva anongofa muchinyararire.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vachinge vatapurirana chirwere chepabonde vanofanirwa kuenda vose kunoona chiremba vorapwa pamwe chete. Ongororo yakaitwa nesangano reAVET richishanda neUnited Nations muna 2017 yakaburitsa kuti munyika mune vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru vane HIV uye zviuru mazana manomwe nemakumi mana vari vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano wakaitwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZiro Kugweru, uko vananzi vakataura mashoko ekuti vachapa vamunangagwa nguva shoma shoma yekuita nhaurirano navo kukundikana vobatana nevanhu vakawanda vemuZimbabwe mukubvisa vamunangagwa pachigaro zviri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvinguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika voshora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo vachavabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
kuizika tisenda baku VOA.